Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi nenguva dza 7 musi wemuvhuro ndira 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tisu sevarasevashandisa zvongoita chisungote kuti kubva mangwana varayiridzi vanenge vachienda kubasa 2 days pasvondo rega rega.
Mapurisa nhasi ambosunga vatungamiri vesangano revarayiridzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, ukowo mamwe masangano evarayiridzi achiti ari kutanga kuratidzira panovhurwa zvikoro.
Izvo kuAmerica izvo ngatitosiyanai nazvo, hazvisi kuzoitika. Hakuna mushanda anobhadhagwa nemari yekuAmerica nokuti mari yacho hapana. Hakusi kuti hurumende irikungoomesa musoro. Mari yacho hapana.
Hurumende inoramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzobhadhara vashandi nedhora rekuAmerica sezviri kudiwa nevamwe vari kuramwa mabasa. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka muzvipatara, kunyange hazvo hurumende iri kuti vamwe vana chiremba vatanga kudzokera kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo makurukota ehurumende anosanganisira vakafanobata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vanga vachiita musangano nevamwe vatungamiri vemasangano evarayiridzi vari muhurumende vari pasi peApex Council. Mapurisa ambosunga vatungamiri vesangano rerimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanga vachiratidzira paAfrica Unity Square muHarare vachiita vasi kufara nemari dzavo dzemuhoro apo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure nedzimwe nhengosere dzesangano ravo vambochengetedzwa kwechinguvana nemapurisa nhasi mushure mekusungwa kwavaitwa vachida kutanga kuratidzira paAfrica Unity Square. VaMasaraure vaudza Studio 7 vari pakamba yeHarare Central kuti kunyange hurumende ikavasunga havasi kuzodzokera shure panyaya yekurwira kuti vadzidzisi vabhadharwe nemari yekunze pamwe nekupiwa zvimwe zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Hapana mhosva yatati tapiwa. Asi tinofara kuti vamwe vatungamiriri vedu vaenda kumanegotiations varimo vachitaura nehurumende kuti mari yatinoda maUnited States dollars. Kusungwa kwedu kana kusasungwa kwedu hakusi kuzotidzosa kumashure pahondo yatinayo yekurwira kuti mushandi wega wega atambirewo mari inotenga vakwanise kutengera vana vavo zvinokwana vaverese kubhadhara kuzvipatara nekuzvikoro.
Pavaregedzwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa zvichitevera kupindira kwaita magweta avo, vaMasaraure nevamwe vavo vabva vaenda kunoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo muTulincuve vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro vachiti havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana. Zvichakadai, masangano ese anomirira vashandi vehurumende aita musangano negurukota rezvevashandi vaJulai Moyo achida kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari asi hapana nobatika chabuda mumusangano uyu. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano wavo kuti hurumende yati haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze.
Hurumende iyo yanyatsa kutsidza muchokwadi chayo chizhinji
ya beja kuti haikwanisi kuti badala mari yekunze semuhoro wedu chishuvire chedu ne position yedu zvicharamba zvingori izvozvo donzvedere kuti mari yedu kuti titege kuti nhasi yowe uya tiite mumwe musangano kuno yowe mari haichatengi garai matitendera kuti titambire nemari yekunze donzvo redu richaramba riri rimwe chete
vamushango vati sevashandi vehurumende havasi kuzoramwa mabasa pari zvino kunyange hazvo vati vashandi vazhinji vanogona kutadza kuenda kumabasa sezvo vaine mari isingavakwanire kuti vakwire mabhazi kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo vamushangu vati vave kutarisira kuti nhuna dzavo dzichagadziriswa mumusangano wenational joint negotiating council wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera
hatingati tatina kuwirira nekuti musangano uyu wanga usiri wokubuda netsidziro kana kuti decision wanga uri wokugadzirira kuti tichienda zvino kuNJNC uko kwataa kuchinotarisira kuchinochisangana nevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi takuchikurukura nyaya iyi zvisere
hatina kukwanisa kutaura navamoyo mushure memusangano wavaita nevemasangano anomirira vashandi vehurumende kutinzwe divi ravo panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
tichiri panyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abatawo munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe avapindawo musangano nemakurukota ehurumende
musangano watoita nehurumende hauna chikuru chawaburitsa asi kuti kuda pachena kuti sevavairidzi zvatati tichema nazvo hurumende haina kumbotiteerera zvatati tichitaura ende vangotiudza kuti isu tofanira kuti vachatedzera mumwe musangano zvakare zvinoreva izvo kuti isusu sevashandi tazongoita chisungo chekuti kubva mangwana varayiridzi vanenge vachienda kubasa 2 days pasvondo rega rega asi tapazvigata zvakare government notice yekuti tavati in 14 days kana zvichemo zvedu zvina kugadziriswa pachaitika strike chaiyo chaiyo nepamusana pekuti tiri kuti hatigoni kuenda kubasa nokonzeni zvedu haana kugadziriswa
musangano uyu wanzi uchaitwa rini
musangano uyu wanzi uchaitwa ini minete asi makunga kunga ari kuti musangano uyu unenge uri kunzi uchatodaidzirwa mangwana chaiwo nekuti yaiipo ihombe zvichemo zvedu hazvina kugadziriswa ende zvichemo zvatinazvo zvichemo zviri genuine zviri kuratidza kuti vashandi vari kutsutsumwa zvakanyanya nekuti havana mari yekuenda kumabasa havana mari yekuchengeta mhuri havana mari yekuendesa vana vavo kuzvikora havana mari yekutenga yunifomu havana mari dzekubhadhara rent plus havatorina mari yekukwira bhazi kutevera kumabasa kwacho kwavakabva
matimoenda kubasa mazuva maviri pavhiki motangidza riini izvi
zviri kutotanga mangwana kuti mangwana ngoenda kubasa vana unonyoresa kubva ipapo utodecida kuti 2 days dzako unoya rino wozodzoka rino kubasa
kana zvikashaya basa moita sei
ndiripo ndozoti kana zvashaya basa within 14 days kwakuchiitika strike chaiyo yekuti varayiridzi vese vakutogara kudzimba kana kuti tichanomacha kana kuti tichazodizvo tichazozvidecida after 14 days
izvi ndezvamasangano anomirira vadzidzisi ese here kana kuti PTUZ chete
ndezvemasangano ese ari 16 ari munhaurirano nehurumende ese masibus associations nemaunions ndochimiro chatatora ichocho
pazvichemo zvenyu zvese hapana kana chimwe chete chamboti chigadziriswe nehurumende
pane zvichemo zvimwe zvatanga tichitaura zvekuti vashandi vari kutadza kuenda kune vakadzi vavo kana kune varume vavo izvo vati vari kuzvigadzirisa zvimwe zvacho zvichemo zvekuti hazvinidzi mari nyaya dzehousing vati vatadzitarisa vodziongorora zvakare
munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare natanonoka wande weStudio 7 muHarare zvichakadaro vamwe vabereki mumasvingo vari kuchema-chema kuti mitengo yemabhuku nezvimwe zvikwanisiro zvedzidzo zvakwira zvakanyanya zvapa kuti vashaye kana zano rekuita Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
vamwe vabereki vanga vachiita chipatapata kutengera vana vavo mabhuku bhutsu yunifomu nezvimwe zvikwanisiro asi vachinyunyutira zvikuru nenyaya yekudhura kwazviri kuita vachitaura nestudio 7 amai sungano zvarebwa nashe vanoti mabhuku evana ekunyorera awedzerwa mutengo zvakanyanyisa
chanyanya kutishungurudza mabhuku ekunyorera evana kudhara taitenga peki ichiita $75 asi iye zvino bhuku rimwe chete rokunyorera ndorekita $75 riri 72 pages makwaya 1 kwaya 2 kwaya 3 kwaya anda $7 $10 $5 rimwe chete bhuku rinonyorerwa richipera hatizi kuti tingaita sei asi tapinda pakaoma nenyaya yemabhuku zvinhu zvachona zvese neuniform. Ipapa uniform ratotadza kutenga uniform yemwana yaimbeita $40 asi nhasi ndanzi $180.
Mumwe womubereki vaadlife tangai vanoti hurumende inofanira kuita kuti zvinhu zvisakwire zvakanyanya munyika kusanganisira zvinodiwa kuzvikoro kuti vana vadzidze zvakanaka.
Hurumende yakuregerera zvinhu zvichingoramba zvichingoshata vakangonyarara. Ete izvizvo vana vanoenda vasina zvinhu zvakakwana kuchikoro nenhau yekuti hatisi kutogona kumatenga mabhuku. Vamwe vane mapasipoti avo kuda ndovaenda kunotenga vana nasouth asi unenge uchingoona kuti zvakaoma nekuti vachada kutenga maranzi. Foreign currency munyika hamuna zvinhu zvacho, maranzi acho atokwira futi mitengo.
Vamwe vabereki vanoti vave kutoenda kunotenga mabhuku kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa uko kwakachipa, vozotengeserawo vanhu pamusika mutema nemitengo iri pasi peyemuzvitoro. Amai Sabina Chikwangwani vanoti kunyange vari kundotora mabhuku kuSouth Africa, bhizimusi ravo harisi kufamba nekuti vanhu havana mari dzekutenga nenyaya yeurombo.
Tinoenda kumesina tachinja randi randi rechidhura kuti mari yacho ndakatoti ndochajai itori shoma panaifanira kuti ndichaji nenyaya yekuti randi rakakwirisa. Ini handitorina profit asi ndakungotengesa ngoti ndingodzosa mari yangu ndiwane kuti ndobhadhara vana school fees.
Vezvitoro zvinotengesa mabhuku evana vechikoro vataura neStudio 7 asi vakaramba kudomwa mazita avo vati vakakwidza mitengo nekuti mabhuku avo vari kuatenga kunze kwenyika nemari yekunze sezvo munyika makambani anogadzira mabhuku ari mashoma. Vana vekumabhodhingi makawanda vatanga kuenda kuzvikoro nhasi kuti vanotangira kotoro yavo yekutanga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano Repassengers Association of Zimbabwe rinoti ratanga kutaura nevakuru vezvikoro pamusoro pemabhazi nemotokari anoshandiswa kutakura vana vechikoro vachienda kana kubva kuzvikoro kuti dzive dzakakodzera kuita basa iri. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath audza Studio 7 kuti kodzero dzevana vechikoro dziri kutyorwa mukuenda kwavo kuchikoro nekudzoka sezvo vachimanikidzwa kukwira mabhazi kana motokari asina kukodzera kuti ange achifamba mumigwagwa. Mamwe acho anonzi haana tsamba dzekuti vanhu vakakuvara varipwe kana kuti mainsurance. VaGoliath vati vari kushanda nemapurisa mune zvese zvavari kuita. Katinzwe hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe taona zvakakodzera kuti tidzidzise zvikoro zvemabhodhingi nezvikoro zviri zvemabhodhingi nemacreche kuti vagare vakadzivirira tsaona nekutora passenger insurance cover kana vaine mabhazi. Kana vasina mabhazi zvakare vanofanira kuhaya motokari dzine passenger liability cover kuti kana paitika tsaona vana vanokwanisa kunge vachibatsirwa. Tikukurudzira kuti zvikoro zvive netransport policy kuti vana vanotakurwa sei vachiendeswa kupi, vanofanira kutakurwa nemotokari dzakaita sei kwavanenge vachifamba.
Mati mataurawo here nevakuru vakuru vezvikoro nenyaya iyi?
Isu sangano repassenger association tikuedza kutaura nevakuru vezvikoro, tikuedza kuti tiazenge tichitaura naminister of education tichivaonesa kuti vana vari kumbonyikidzwa zvikupinda mumachechi nezvikoro tichidzidzisa vanhu nenyaya iyoyo kuti kana vachihaya motikari zvivi zvavanotarisira kuti vave netransport policy. Tisenge zvikoro gore rine idonzvo redu kuti tinge tichidzidzisa vakuru vezvikoro neministri yacho kuti zvinhu zvatinotarisira kunge vainazvo nenyaya yetransport policy kuti chikoro chega chega nyangwe tine bhasi tinofanira tine transport police, nyangwe tisina bhasi tinofanira tine transport police.
Mapurisa mamboti mataurawo here navo nenyaya iyi?
Mapurisa togara vanogara vachitusvedza mastakeholders meeting yavo, tinovaonesa nyaya idzodzi kuti vanofanira kunge vachitoo basa ravo vachibvisa motikari dzakadaro pamugwagwa vachibatsirwa nevid. Mameetings ese avari kuita vanotitisheedza vachitotitisiwe input. Asi chimwe chichatiri kukumbirawo zvakare kuhurumende, kuministry of transport, home affairs nelocal government inyaya yatinoti carrying capacity kuti vanhu vari kukwira motikari vakawandisa kupfurikidza mwero wevanofanira kunge vachipinda motikari vachitakurwa.
Awa wangu wari mtunga miri we sanganore Passengers Association of Zimbabwe vatafazwa Goliath vatiparunare Muharare na Tanunu Kawande we Studio 7. Vamwe vashandi vemigodhi vanoti vave kubatana nevarairidzi nana chiremba nevamwe vashandi mukuchema nerekuti vatambiriswe mari dzavo dzemihoro nemari yekuAmerica. Vanoti mari dzavanotambira dzinofanira kuenzaniswa nedzinotambirwa nevamwe vashandi vemigodhi kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru wesangano reMinerals Workers Union vaJustice Chinema vanoti vashandi vemugodhi havasi kubhadharwa zvakanaka chero hazvo indastri yavo iri kuunza mari yakawanda yekunze. Ivanza Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafara imaguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Mining sector yemuZimbabwe inzvimbo yatingati modern day slavery. Vanhu vari kushandiswa senhapwa nekuti chiri kuitika kumining ndechekuti panoitwa madeals kana kuti panopiwa malicense ekumina panonegotiatwa ipapo ndo pari kuitwa ipapo whereby vatungamiri vedu vehurumende vari kunegotiata nema foreign mining syndicates vano receive ma bribes. Va receive ma bribe iwao say you are free to do whatever you want, I will protect you. Saka muchiona kuti vashandi vakada kuti varatidzire kuma mine vanounzirwa mapurisa, vanounzirwa ma CIO, vanoitirwa sei. Iye kuti mining sector is Zimbabwe, it's benefiting my individuals, not the country.
Ivo vema mining ava kana vari kutengesa zvicherwa izvi kunze kwenyika uko nemari dzekunze ma US dollars, chinozoita kuti vatadze kutambirisa vashandi nema US dollars chii?
Hurumende inoziva kuti hakuna ma minerals anotengeswa nebond kana neRTGS. Ma minerals ese anotengeswa neUS dollar, and as a result they protect the mining companies. Inini, the organization I work with, we are trying to mobilize our shandi nema communities to resist super exploitation. And what happens? Pese pavanonzwa kuti community yakati iruda kuita rise kana kuti iruda kuita demonstrate, ma community organizers vanodaidzwa ne the CIO ne the provincial joint operations command. Vanopiwa mathreats ekuti we are going to kill you kana makangozviita izvozvo. Saka that's why mining in Zimbabwe, it's a waste of time, it's a waste of life, it's a waste of resources, because it's benefiting a few individuals.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafara imaguhu vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvange zvaenda kuZimbabwe pazororo regore dzvachibva kuSouth Africa zvinoti zvakazvionera zvega pamunosefodya kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika munyadzi zveupfumi. More Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
South Africa iyo ine vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe yazarura makambani ayo mazhinji nasi mushure mekupera kwezororo. Asi dzimwe mhuri dzeZimbabwe dzakange dzashanya kumusha dzinosanganisira avo vakange vava nemakore anopfuura maviri zvichienda mberi vasati vadzokera kumusha dzinoti dzakashamisika nemamiriro ezvinhu kumusha. VaHarry Pillay avo vakange vave nemakore mana vasati vambotsika gumbo ravo kumusha vanoti hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro ezvinhu nechimbi chimbi sezvo nyika yave kuenda kumawere.
Pandakaenda kuChristmas nekuNew Year zvandakaona zvinorwadza, migwagwa yaparara, zvinhu zvekudya zvinodhura, mari iri kushayikwa, mota dziri kukwidza mari yetransport.
Vapangana ishuma avo vange vave nemakore matatu vasati vadzokerawo kumusha vanoti gore rino ivo nemudzimai wavo vachashanda nesimba kuitira kuti vagone kubatsira hama neshamwari dzavo dziri kumusha idzo dzaomerwa neupenyu.
Rafara zvikuru kusangana nehama neshamwari kumusha shure memakore matatu ndisati ndatobva kumusha. Asi dambudziko rangu randakaona kumusha ikokoko ndina hazvina kumbomira musha zvokuti hurumende inofanirwa kuona zvokuita. Saka ndichashanda nesimba gore rino kuti ndiedze kubatsira hama neshamwari dziri kumusha.
Kunyange hazvo vabatsira igondo vakafara kusangana nevadikani vavo mushure menguva refu, vanoti havana kufadzwa nechipitipiti chavakasangana nacho pakuenda nekudzoka pamugano weZimbabwe neSouth Africa paBite Bridge kunyanya kudivi rekuZimbabwe.
Takaenda kumusha zvakanaka hedu, asi dambudziko ratakaita pakuenda kwedu kumusha especially ranga riri paborder. Nenyaya yekuti paborder pacho vanhu vacho vanoita fanike vari kufosewa kuti vaite basa ravo. Takasvika tikagara maybe 7 to 8 hours tichindira mapepa edu kuti tinosanganawo nemhuri tine mazuva mashoma atinenge tapiwa kuno kwatinoshanda kuSouth Africa. Saka ipapo tokumbira kuti hurumende yedu igore kugadzirisawo kuti pave nefast track especially kana ari maholiday akafanana neadisembai.
Vamwewo vanoti vane hama dzavo dzakawanda dzakakundikana kudzoka kuSouth Africa mushure mekunge dzadzorwa pamugano wedivi reSouth Africa nekuda kwekuti magwaro avo ekufambisa akange asina kumira zvakanaka. VaMike Ndlovu vanoti vashandi vepamugano uyu vakange vachipomera vanhu vakawanda mhosva yekushandisa magwaro emuSouth Africa avakawana zvisiri pamutemo.
Vakurwadziwa stereki nekushungurudzwa kwavachiitwa maZimbabwenzi pabhodha. Avo vakaenda kumusha for holiday vakudzoka kwakutorerwa mapassport iwo vangasenzesa maSouth African documents. Saka vamwe vacho vakabva vadhipotwa ipapo vakadzokera kumareserva.
VeStudio 7 havana kukwanisa kunzwa divi rebazi rinoona nezvemukati meSouth Africa sezvo vanobvumidzwa kutaura nezvazvo vachiri pazororo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Zvino hazvina kugadzikana muGabon uko mauto anonzi amboedza kuda kupidigura mutungamiri wenyika iyi vaAli Bongo avo vari kurwara nechirwere chikoma mutezo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mauto aya anga achida kuedzesera kuita zvakaitwa kuZimbabwe vachiita yavari kuti restore democracy. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvechiuto Dr. Martin Rupia kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika kuGabon.
Zvatiri kuona kuGabon zvakada kufanana nezviri kuTogo. Patinoona madzibaba akatora masimba kuma1960s voronga ivo kuti pavanozoshaya kana kuti pavanozobuda muhofisi kunotorwa nemwana. Ukatarisa kuTogo, ukatarisa kuGabon, Eyadema naOmabongo vakasiya vana vavo muhofisi. Vana vavo vave muofisi kupfuura ma2 terms anotaurwa nemaconstitutions aya. Naivo vanenge vari kuronga kuti hama dzavo dzikotora pavanorwara kana kuti pavanogona kuzofa. So muGabon Bongo akarwara ari kuSaudi Arabia, iye zvino izvi ari kuMorocco akanga aita chirwere chemwoyo. Constitution yaiti dai paanorwara ipapo mutungamiri weparliament aifanira kutora masimba woita 45 days, mazuva 45 voita mamwe maelections kuti umwe leader auye. Iye zvino leader ari kuGabon uyu anga ari commissioner yeAfrican Union Dr. Jean Ping atadza iye kutora masimba kana kuti aite mumwe anogona kupinda muparliament nekuti vadzima zvinofanira kunge zvichiitika paconstitution.
Asi tichitarisa izvo zviri kuitika muGabon, pane zvingaenzaniswa here nezvakaitika muZimbabwe muna mbudzi gore rapera panyaya yekuti mauto anopindura munyaya dzezvematongerwo enyika?
Maonero angu example yatiri kuona kuGabon yakafananisa nezviri kuTogo kana kuti zvataakuona kuSudan kuKhartoum, zvekuti madzibaba ndiwo anenge ari kutonga ozoisa vana. Asi kana tichitarisa muAfrica mese nyaya dzemamilitary coups dzakati wandei. Asi ini kana ndichitarisa example iri padyo padyo nezviri kuGabon ndeyeTogo yandiri kutaura yaLome mwana waEyadema anonzi Farah Eyadema akatora baba vake vafa.
Nyanzvi munyadzi zvechiuto Dr. Martin Rupia vari parunare kuSouth Africa. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga nezuro akakanda utsi unokatyidza kuvanhu vairatidzira kuti mutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir vasiye basa. Kuratidzira uku kwave nemasvondo matatu. Uye kuri kukonzerwa nevarairidzi vana chiremba mainjiniya nevamwe vari kuti havasi kufara nekudhura kuri kuita zvinhu munyika iyi. Amnesty International, sangano rinorwira kodzero dzevanhu, rinoti vanhu 30 nevanomwe vafa mukuratidzira kwakatanga muna zvita uku, asi hurumende inoti kwafa vanhu 10 nepfumbamwe chete. Misangano yakaitwa mukupera kwesvondo pakati pehofisi yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nedare reCongress hapana chayakaburitsa zvopakuti mamwe mapazi ehurumende enyika iyi aramba akavharwa. Vamwe vashandi vehurumende vanosvika zviuru mazana masere vanogona kutadza kubhadharwa mari dzavo nemusi wechishanu chino. Vamwe vashandi vanoshanda kunhandare dzendege vanonzi vave kuregedza kuenda kumabasa vachiti vari kurwara, zvichifungidzirwa kuti kuratidzira kunyunyuta nekusapiwa mari dzemihoro vachishanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara apo vana chiremba vapinda mumwedzi wepiri vachiramwa mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vamwe vana chiremba vatanga kudzokera kumabasa sekubvumirana kwavakaita nehurumende nemusi wechitatu. Mashoko aya ari kuuya panguva iyo vamwe vakuru vesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaudza Studio 7 nezuro nanhasi kuti kuramwa mabasa kuri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kuti vachiri kuita hurukuro pachezvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMangwana.
Zvirikufamba chaizvo inde sensi yekuti kune vana chiremba vadzokera kubasa kumamainly affected hospitals anga ariyo vana Mpilo, UBH, Parirenyatwa neHarare Central. Sekuziva kune pamungaita vazhinji mamwe mahospitals mazhinji anga asina kunyanya affectwa nemastrike. Saka kune vadzokera, vamwe havana kudzokera zvavo nhasi. But panguva dzatacheka dzacho collect information nationally, deadline yatakataurirana nawo yanga isati yakwana. Saka tozonyatsoona kuti zvakamira sei Mangwana. Kunyatsotora mafiga yakuseni nokuti inenge yato expire koko.
Asi semaziro amuri kuita kana kunzwawo kwamuri kuita nhaurirano dzichiri kuenderera mberi here pakati pavana chiremba ava nehurumende, zvakamira sei?
Pari zvino hapana chokutaurira, nhasi takasainirana musi weSaturday. Takasainirana ndiri umwe munhu wavanhu vanga vari musangano wacho kubva uchitanga kusvika upere. Tofunga takatanga kuma9 tikazopedza kuma 6 manheru. Saka ndaitovapo zvaitaurana zvikataurana zvikapera. Saka tirambe tichingoita musangano kana tapedza tasaina kapa. Tinosaina tobhata tapedza. Saka takapedza. Tasara ndechekuti hurumende izadzikise zvayakareva, ivo vana chiremba vozadzikisawo zvavakareva.
Ko iyo vamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachitsika madziro vaMangwana vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica, zvingakwanisika here izvi?
ZvekuAmerica izvo ngati tosiyanai nazvo, hazvisi kuzoitika. Hakuna mushandi anobhadharwa nemari yekuAmerica nokuti mari yacho hapana. Hakusi kuti hurumende irikungoomesa musoro. Mari yacho hapana. Saka hazvigone kuti tingati hurumende takupa vanhu mari yekuAmerica. Mwedzi wopera toti hatina mari, unotevera hatina mari, unotevera 7 months tichiti hatina mari nokuti tisina, munhu asina kubhadharwa. Saka hazvibatsiri kuti tingaudza vanhu nhema kuti tinokupai mari yekuAmerica, iyo mari yacho tisina. Nokuti kana tisina gatina, nokuti hatitorina, hakusi kumboti tikuramba, hapana mari yacho. Sekundofunga kwamaona kana patwitter patataura kuti maexports eZimbabwe yese ari around 300 million a month. Wage bill riri around 300 million emanzi. Saka ezi runga tanga utawaku pa wanu ma US dollar. Tukura watu sungo ti marie seno vauku. Ndo ya tuku uya tipama wa shandi. Hatina kana marie kuhoda mshonga. Hatina kana marie kuhoda mafute kufamisa zimotikari na ma industry. Hatina kana marie vine kuhoda tuma guest tusho matatuchiri kuhoda kundoku. Nezimwe zinji zinotengwa kusekwe nyika.
Munyori mkuru mbazi rezo kuburitukwa kumashoko Vanik Mangwana variparunare muarare. Vatereri msakanganu kuti mchurongwa cheduche live talk na 8 p.m. Tukutarisa mamiru wakaita zvinhu munyika. Vashandi vakawanda vachiti vave kuda kutambiriswa mari nemadhora eku America. Uko hurumende ichiti aina mari iyi. Sezvo nguva yedu yapera, rekai tikusiyei muchiteerera nhau dzeIsindebele naStandekile Mhlanga. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.